Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru kana kavatereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wesvondo kukadzi 23-2025. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri muWashington DC ndichiti, hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Komiti yeparamende inoona nezvevashandi nemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu yotanga urongwa hwekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri riri pamusoro pemudyandigere wevashandi vehurumende. Vezvemweya votambira nemufaro urongwa hwemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump wekuumba ofisi yezvechitendero ichange ichishanda iri kumuzinda weWhite House. Makundano enhabvu eCastle Lager Premier Soccer League emwaka uno ari kutanga musi wa 1 kurume vanofarira nhabvu vachikurudzira kuti mari inobviswa kuti munhu apinde munhandare idzikiswe. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti yeparamende inoona nezvemabasa, vashandi nemagariro evanhu akanaka inoti kutanga mangwana ichange ichipinda mumatunhu ose emunyika ichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri riri kuda kuitwa mutemo riri pamusoro pemudyandigere wevashandi vehurumende. Mutemo uyu unotarisirwa kuumba homwe yeState Service Pension Fund iyo inozobatsira vashandi vehurumende nemari pavanenge vasiya mabasa kana kufa. Komiti iyi yakazivisa kuti yaumba zvikwata zviviri zvichatenderera nematunhu ose gumi enyika. Musangano wekutanga uchiitwa kuLupane Community Hall kubva nenguva dza 11 mangwanani kusvika nenguva dza 1 pm masikati. Musi wechipiri hurukuro idzi dzichange dzichiitirwa kuPlumtree paTMB Plumtree Town Hall nenguva dza 11 mangwanani kusvika nguva dza 12. Nemusi wechitatu chirongwa ichi chichaitirwa kuBulawayo kuNketa Hall nenguva dza 9 mangwanani kusvika na 11 mangwanani. Nemusi wechina chirongwa ichi chichaitirwa kuGweru kuMutapa Hall nenguva dza 11 mangwanani kusvika 12 masikati. Chirongwa ichi chichapetwa nemusi wechishanu kuRimuka Hall kuKadoma kubva nguva dza 11 mangwanani kusvika 12 masikati. Vari kuronga zvirongwa izvi vakazivisa zvakare kuti havasi kuzobvumidza vanenge vakapfeka mbatya dzechiuto kana dzezvematongerwo enyika. Zvichitevera mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti hurumende yavo ichaparura chirongwa chekupa zvidzidzo zvechizvino-zvino zvemakombiyuta kune vechidiki vemunyika. Dzimwe nyanzvi dzezveupfumi dzinoti hadzione kuti chinobatsira vechidiki vose munyika sezvo dzimwe nzvimbo dzisina magetsi. Vamunangagwa vakaudza vechidiki vaive pamhembero dzezuva revechidiki kuBulawayo nechishanu chapfura kuti chirongwa ichi chichabatsira vechidiki vanosvika 1.5 million uye vachange vachishanda nenyika yeUnited Arab Emirates. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Chinogona kunge chiri chirongwa chakanaka kana tichizoti isura mangwana totarisa shure kuona kuti zvapromisa kuti zvinoitwa zvaitwa here, nokuti hazvina kutanga nhasi kuwa zvivimbiso. Asira mangwana atizonzwi kuti zvaitwa here. Zvekare tikatarisisa isu ufumi hweZimbabwe ike zvino, kuti ufumi hweZimbabwe ike zvino huna mabasa acho here ari kutrenirwa vana ivava vari kuzonzi vari kutrena, kana kuti ufumi hweZimbabwe ike zvino hunotoda munhu unodzidza kugadzira basa rake iye pachake chete, kwete kuti munhu unozonzi tomutrena kuti aite zvakati kuti agozokwanisa kuwana basa, iro basa racho kusina, makambani achitovhara. Toshaiwa isu kuti vanhu ivava vanotrenwa vanozondowana mabasa kupi? Ufumi hweZimbabwe ndizvo zvahunoda here kuti toramba tichitrena vanhu vanondotsvaka mabasa? Isu tinatsoziva kuti mabasa hakuna. Isu tinatsokuona toga kuti makambani mahombe mamwe ari kutovhara, pamwe chete nokutodzinga vamwe vanhu, nokuti business harisi kunatsokufamba zvakanaka.
Zvamira zvakadaro, zvii zvamungawane muchitaurawo zvingaitwa nyanya kune vechidiki sezvo imwe muri muzvinafundo? Zvii zvamaona muchiona imwe muno muAmerica nekune dzimwe nyika zvingabatsira nyanya vechidiki pamusoro pemamiriro akaita zvino pari zvino?
Tose ngatiise musoro pamwe chete titarisise dzidzo inozokwanisa kuti umwe nomumwe wedu unotsvaga basa akwanise kugadzira basa rake chete. Zvekare dzidzo iyi ngaisava dzidzo yekuti munhu adzidza waakumhanyira mumaguta. Makato zara nechekare navanhu vanenge vachitambura. Tadii isu kuti dzidzo yedu yose yatinenge tichiita ikwanise kuti munhu akwanise kugadzira basa rake neravamwevo kwaari ikoko, nokuti ufumi hunenge hukasimbira kumisha uku. Hukasimbira kumisha ufumi uku ndoo hunozokwanisa kusimudza maguta, kwete kuti tose isu timhanyire maguta. Maguta acho, mabasa acho haamo ku vari kumusha uku vakakwanisa kuitirwawo zvinhu zvavo ikoko zvavanenge vachitrena ikoko, zvingava kana zvimwe zvemibato yamavoko chaiyo chaiyo, kuti vanoda kutenga madoor frame, mawindow frame, mahardware ayaya zvogadzirirwa kumisha ikokoko. Vanokwanisa kubika magetsi nezuva zvoitirwa kumusha ikoko vachipfura simbi dzavo. Kumusha kunova ndiko kuna vanhu vakawanda ruzhinji rweZimbabwe. Kukuravo ikokoko kwoitawo masmall town ikoko achikura ari ikoko. Tisaita dzidzo inotinha vanhu kubva kumusha kuenda maguta. Maguta hamuna mabasa, maguta ndo munotova nenhamo dzakawandisa dzatinoona vanhu vachirara panze. Saka ndoona sokuti isu tingatrena hedu vatinotrena, asika ngatizive kuti ivavo vatinopa dzidzo iyoyo ndo vaya vanozotiza munyika imomo vachaiwa mabasa voenda kune dzimwe nyika vondoshandisa ruzivo rwavo ikoko.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Muchikamu chedu chinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakave mutungamiri wekutanga kuumba hofisi itsva yezvechitendero munorondo yeAmerica. Hofisi iyi ichange iri kumuzinda weWhite House uye ichange ichitungamirwa namufundisi Paula White Kane, ichishanda nezvitendero, masangano emunharaunda nemakereke mukusimudzira dzimuri dzemuAmerica nekuchengetedza rusununguko rwezvitendero. Vamwe vechitendero vanoti vari kufadzwa nekuparurwa kwehofisi iyi sezvo nyika yeAmerica yanga yaenda kumawere. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mufundisi uye vari mutungamiri wesangano reConcerned Family amai Fortunate Hove Cooper.
Nyaya yekusarudzwa kwamai White semufundisi muWhite House ndinoona iri nyaya yakanaka pakuti chiga chinoshamisa kuti zita ramwari ridaidzwe panzvimbo yakadaro nokuti zvanga zvisingaitiki munguva yapfuura shoko ramwari raingopiwa mukana pakunamata pakugadzwa kana pane dzimwe nguva kwete kuzivikanwa kuti kana toda zvokunamata tinoenda kuofisi iyo yakutungamirwa naPaula White. Saka chiga chinofadza kune vorutendo kuti kunzwikwa kweminamata kuti chinhu chakadaro chingatoitika.
Zvii zvamungada kuona zvichigadziriswa muofisi iyi?
Ofisi yakanakira kuti nguva dzatiri kurarama onai moto, mvura dzinongofashama zvakawanda, vanhu vari kushungurudzika kuti ofisi iyi idzore munamato muzvikoro, vanhu vasununguke kuparidza evhangeri vasingatyi kurohwa, nokuti tinawo mamwe maitikiro atakaona munguva yapfuura vanhu vachidzingirirwa kana kurohwa vanoparidza vhangeri pajekerere. Zvinoreva kuti izvo ruremekedzo rwevhangeri rwanga rwava rushoma muno muAmerica. Saka chinhu chinofadza kuti pane rukudzo kuzita ramwari, saka vanhu vanowana kwekuenda uye tinotarisira kuti ofisi iyi ibatsire vanhu zvikuru kuti vazive kuti kuna Mwari, nokuti Bhaibheri rinongotaura kuti yakaropafadzwa nyika ina Jehovha saMwari wayo.
Tinoona kuti vamwe vanga vari kuchema-chema vachiti zvinhu zvakadai semaBhaibheri zvanga zvabviswa mune zvimwe zvikoro zveimo muno muAmerica. Mungawana zvinhu zvakadai zvichidzoswa here?
Tinotarisira kuti zvinofanira kudzorwa, nokuti kubviswa kweBhaibheri nemunamato muzvikoro onai zviri kuitika kuvana vazokudzwa vasingazivi kuchinhu chinonzi kutya Mwari. Tinotambudzika tichitarisa kupfuurana muzvikoro, tichitarisa mamwe maitiro netsika dzisinganzwisisiki dzaisavapo kare. Zvinova kuti zvinhu izvi zvakauya nokuti pakaita suo rakavhurika rokushayikwa kwaMwari mundangariro dzavanhu o dzevana vedu vachikura. Saka tinotarisira kuti izvo pamwe ndiyo mhinduro kunyaya yokuti vana vanotsamwa vachiuya nepfuti vachipfuura vamwe, zvinhu zvinoitika zvokurwisana kwevana, vamwe vana vachizozvisungirira nokuti vanenge vachisveveredzwa nevamwe vana nokuti hapana chinotsiura ndangariro. Saka tinotarisira kuti pachava neshanduko.
Avo vange vari mufundisi uye vari mutungamiri wesangano Reconcerned Family, amai Fortunate Hove Cooper, vachitaura nesu vari kuCalifornia muno muAmerica. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo, kana kuti Youth Forum, icho munopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Chirongwa chevechidiki chesondo reka reka chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nava Trimo Chiwanda, avo vana vawechidiki ari kushandira kuSouth Africa asi vari chizvarwa chemuZimbabwe. Ngatinzwei vachitsanangura mamwe ematambudziko ari kusangana nevechidiki vari kushandira kunze kwenyika.
Chokutanga, mabasa munyika muno ndo chikuru chakanyanya chekuti unobva so far, like in my parents vakaspenda mari yakapfuura kuti ndiende kuchikoro. Saka chokuita fasi sino kuti ndiende kuindastri, maindastri mamajii akavhara. Hakuna mabasa kusvika ikoko. Inyika yakanaka yakasungunuka pazvinhu pachitoko pemabasa, hakuna mabasa. Takusikotikidza kupinde kuSouth Africa, tapinda kuSouth Africa kwachochi zvinobva zvaoma.
Muri kuSouth Africa ikoko, tingati zvamuri kubata kana kuti zvamuri kushanda zviri kuenderana here nedzidzo yamakaita?
Zvakatosiyana zvachose, totally different, but tinenge tisina option. Chinotikonzera kudaro ndechekuti sometimes mapepa atinenge tinawo haatibvumire kuti tinge tichishanda mabasa. So far like mapemits akaiswa pahold, mapemits asati abuda. Saka hatikwanisi kunge tichishanda mabasa atingatakadzidzira kuZimbabwe. Saka tingatava kungoita yese chamukai nyama, hatina kana choice.
Ndeapi mamwe emabasa ari kuitwa nevechidiki vakabva kuZimbabwe vaine dzidzo yavo ekungobata-bata mamwe acho ndeapi?
Vazhinji vedu tiri muconstruction. Construction yatakatodzidza tava kuno kuti chitinha ichi chinonzi size yakati. Kana uchimixa dhaka unomixa nenzira dzakaita sei, but hasiro basa ratakadzidza iroro. Then mamwe mabasa zve ariko ndeekudhiraivha marori. Kumarori kwacho uku kutonetsa futizve zvizvarwa zvemuno munyika pandenge tichigara zvinga zvava kuti aiwa marori ndeedu, makambani ndeedu, saka dzokerai kumusha. Saka zvinenge zvakaoma. Asi construction nokuita magarden boy nokungochaira chairavo zvinhu mabasa ari pasi, marestaurant ndokwata takambotsigirawo tiri, but hakuchisiri kunaka, hakuchisina kunaka zvachose.
Shuviro yenyu ndeyekuti nyaya ingagadziriswa sei?
Chatinongokumbira ndechekuti vakuru vari kumusoro kwedu ngavasabvumira kuita musangano muHarare chete kana kuti kumadhorobha akati kurei. Ngavamboendawo kumadhorobha madiki vachidziradzira kusvika kumamisha. Kana vakaona the way how we are suffering, I think vanogona kuchinja maitiro, vanogona kugara pasi sehurumende yedu yatinoda, vosiya zvimwe zvinhu zvizhinji zvematongerwo enyika, vomboita development yenyika. Because it's so far izvezvizvi nyaya inenge ichingofamba kana kuri kunyika yekwedu yekuZimbabwe, vanenge vachingotaura everything chaunonga chingobata kana everything chinenge chingova maringe nematongerwo enyika.
Tiri kuona kuti vechidiki vakawanda munyika vava kutorawo zvinodhaka. Mungati izvi zviri kukonzerwa nei?
Zvinokonzerwa nokushaya zvekuita kuenderera kwempio. Zvinokonzerwa nokushaya zvekuita vanhu havana mabasa, kungotora vanhu vari muro.
Kwanhasi togumira pano. Manzwa hurukuro yataita navatrimo Chiwanda vanova wechidiki anova chizvarwa chemuZimbabwe chava kushandira kuSouth Africa. Tinokutendai vateveri kunge mange muinesu muchirongwa chedu kanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndini Tavoka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Taboka nekutipa chirongwa chevechidiki. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum chamunopiwa naEvans Zenenga weStudio 7.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, simba rangu, munondipa simba.
Nokuchingamidzai vatereri kuchirongwa chenyu chechitendero chesvondo rega rega. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nasi tine mutereri akaita mubvunzo unoda vafundisi vatibatsire. Titange nekunzwa mubvunzo wavasikochi baba, tozonzwa mhinduro dzavafundisi.
PaStudio 7 makadi, ini ndine mubvunzo. Ndakanangana namadzimai. Ndinoziva muBhaibheri munotaugwa nezvekuti mune mhandara, mune vakadzi vevanhu, mune chirikadzi. Zvino masingu madhazi manje ari kumazuva ano akazara muchecha, kana kuti ava 75% vazhinji masingu madhazi vanenge vari muchechi vachimira mira. Tudangobvunza kuti pachina mato kana kuti pachitendero chisokura Mwari vanoiswawo papi, vanoiswa papi pakuti kudyidzana kwavo naMwari uye nyaya dzewanano vanoonekwa sei? Ndateya mungandibatsira zita ndoitwa vasikochi baba.
Takumbira mufundisi Gladman Kapfumvuti veMethodist Church vatibatsire nemhinduro kuwai iyo. Pindurai zvenyu mufundisi.
Ndinotenda zvikuru kupuwa uyu mukana wekupindura mubvunzo mukuru kwazvo kwabvunzwa nababa Scotch, wekuti avo vanenge vasina kuroorwa vanomira papi pachitenderi kana kuti pakunamata. Mhinduro yangu yekutanga ngeyekuti pasoko raMwari Mwari rinobva kuna John 3 verse 16 rinoti Mwari wakada pasi kwazvo ndizvo akapa mwanakomana wake kuti ani naani anodaira kuna iye haazofi asi anowana upenyu usingaperi. Munhu wese hazvina mhosva kuti imhandara here, hazvina mhosva kuti mudzimai akaroorwa here, hazvina mhosva kuti ishirikadzi here, hazvina mhosva kuti imvana here, kurewa single mother, vese vanodiwa ndiMwari. Ndopetingatangira ipapo. Pechipiri, tanangana ne vendingati mvana kana madzimai akamboroorwa kana kuti madzimai akangoitiswa pamwiri asina kuroorwa, pevanomira ngepapi muchurch. Mubvunzo mukuru nokuda kwokuti naiye Apostle Paul akaedza kubatsira sangano renguva yake pamubvunzo iwoyo. Munozviona izvi kuna vakorindi vokutanga chitsauko chechinomwe paverse 8 nepaverse 9. Ndinoda kuverenga panoti ipo paverse 8, asi ndinoti kuna vasina kuwana nokushirikadzi zvakanaka kuti mugare seni. Mboso po anga asina kuroora, hata hazvina kushata ba kuti mugare seni. Saka munokwana muchechi, munokwana muchitenderi, ndozvitaura mposo po apa. Oendera mberi paverse 9 unoti, asi kana vasingagoni kuzvidzora ngavawane nekuti zviri nani kuti wavane pakutsva, zvinoti kuzotsva mugehena nokuti unonga usingakonsi kuzvibata. Saka ndopatakamira pachitenderi kuti munhu wese unokwana pamberi patenzi wedu Jesu Kristu. Asi uri mvana usina kuroorwa, ukaona zviri kukunetsa kuzvibata, zviri nani kuti utsvake kuti uroorwe. Ndingati ndomhinduro yendingapa mazita ngabai.
Tinotenda mufundisi Kapfumvuti vekuMethodist Church vari muno muAmerica nemhinduro. Ndinovimba vasikochi baba mabatsirika nevateereri mose, ndinovimba mabatsirika nemiwo. Ndokutendai kunge mange muri muchirongwa. Ngatisangane zvakare svondo rinouya. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teerera izve kare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Makundano enhabvu eKasolaga Premier Soccer League emwaka uno ari kutanga musi wa1 Kurume. Vanofarira nhabvu vachikurudzira kuti mari inobviswa kuti munhu apinde munhandare idzikiswe. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutungamiri weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti madhora matatu anobhadharwa nevanopinda kunoona nhabvu vachigara munzvimbo dzakachipisisa munhandare imari yakawandisa kuruzhinji rweZimbabwe. Vanoti vari kunyora tsamba kuPremier Soccer League kuti vakumbire kuti mari iyi idzikitswe kusvika padhora rimwe chete rekuAmerica, vachiti kana zvaramba idzikiswe zvayo kusvika pamadhora maviri.
Saka ndinoona vakaderedza muripo wavo wekuti vanhu vaone bhora, vanhu vanogona kuzara zvakare munhandare dzebhora idzi.
Imwe nhengo yesangano iri vaHwanda Gombera vanoti nhabvu yemunyika inofarira kubhadharwa dhora rimwe chete kunyange panotamba zvikwata zvine mukurumbira zvakaita seDynamos neHighlanders. Vanoti PSL inofarira kuve yakadzidza kubva mumakwikwi embada Diamonds Cup kuti nhandare dzinozara sei kana nhabvu ikaita dhora rimwe chete kunoona. Muongorori wemutambo wenhabvu vaBrian Manyati veKeg Sports vanoti mamiriro ezveupfumi munyika haatenderi kuti munhu aburitse mari inoita iyoyo madhora matatu kuona nhabvu yakadzikira seiri kutambwa munyika pari zvino. Vanoti mari iyi inofarira kudzikiswa nekuti pamusoro pazvo veruzhinji vachada zvekare mari yekufambisa kuenda kudzinandare pamwe neyekudya kana vapinda munhandare.
Mamiriro eupfumi hwenyika anobata homwe dzavazhinji vobve vachikonewa kusvika kudzinhandare, kunyangwe miripo yokupinda mudzinhandare hayo ikange yakadzikiswa. Panodaka kuwana chokufambisa, panodaka kuwana chokudya uchinge wave kunhandare ikweyo. Izvozvo zvinobva muhomwe dzinenge dzakadukupika.
MuZimbabwe vatsigiri venhabvu vari kuenda vachiita vashoma nevashoma kudzinhandare mwaka wega wega nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana zvinosanganisira kuoma kwezvinhu mune zveupfumi uye kudzikira kwemhando yenhabvu yave kuonekwa munyika. Kunyange mitambo mikuru inosanganisira zvikwata zvikuru zvinoti Caps United, Dynamos, Islanders kana FC Platinum yave kutadza kuunganidza vatsigiri vanosvika kuzviuru gumi chaizvo, kuchitiwo imwe mitambo yePSL inototadza kukwezva vatsigiri vanosvika chiuru chimwe chete chaicho. Asi vaimbove mukuru wekumahofisi eDynamos vaJonathan Mashingaidze vanoti vateveri vemutambo wenhabvu havasi kudzingwa nemari pagedhe, asi nekuti kunze kwemutambo wezuva iroro hakuna chimwe chinenge chiriko kunhandare chinokwezva vanhu.
Unowana kuti izvo mustadium uko nguva dzakawanda kunenge kusina kana zvinenge zvichiitika kusvika 3 o'clock. Saka izvozvo zvinoita kuti vanhu vapedzisire vati isusu kuzandikana hangu kumba ndiite zvimwe ndione zvimwe. Kudaro maiwana kuina majuniors kuine vasikana vanenge vachitamba.
Aimbotambira Seco United uyezve akamborairidza Dynamos, Big Boy Mawiwi anoti nhabvu yevechidiki yaitambwa kare inofarira kudzorwa kuvaraidza veruzhinji pavanenge vakamirira kuti mutambo wezuva iroro upinde mudariro. Asi aimbove munyori mukuru wechikwata cheCaps United vaWellington Chando vanoti uori unosanganisira kutengeswa kwemitambo hwanyanya zvekuti vatsigiri vemitambo vari kuona pasina chekuendera kudzinhandare.
Kuti zvatakuona mazuva ano kuti vanhu munoenda kubhora muchiziva kuti it's obvious team iyo iri kubuda ne3 points sezvataitika season yatabuda, maiona kuti zvazviri pachena, zviri pachena chaizvo kuti choko mumwe chachakawandisa mubhora redu, zvazviri pachena chaizvo. Saka hazvinakidzi, zvinoda kuenda kubhora uchiziva kuti kune makwikwi.
VaMashingaidze vanoti PSL haisi kuita zvakakwana kushambadza mitambo yayo.
Vanofanira kunge vachiitira zviitiko zvinoitika between Monday nemusi webhora zvinoita kuti vanhu vange vachifarira kuzoenda kunora bhora. Sekunga munoona dzimwe nyika kana ari magames mitambo yamatowns manini kubva mateams angadai ari mahombe ari madiki. Sondo rese inge chingori nyaya yekuti zvakuti musi wesondo kune bhora hombe.
Asi mutauriri wePremier Soccer League Muzvare Kudzaibare vanoti vari kuita nepese pavanogona napo svondo rega rega kushambadza mitambo kusanganisira mumapepa nhau pazvivhitivhiti nepamadande mutande. Vanoti zvikwata zvinofanira kuitawo nepese pazvinogona kuwedzera kushambadza mitambo yazvo kuti zvikwezve vatsigiri venhabvu vakawanda. Chikwata cheSimba Bhora ndicho chakatora mukombe wePSL mwaka wapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Komiti yeParamende inoona nezvevashandi nemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu yotanga urongwa hwekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri riri pamusoro pemudyandigere wevashandi vehurumende. Vezvemweya votambira nemufaro hurongwa hwemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump wekuumba hofisi yezvechitendero ichange ichishanda iri kumuzinda weWhite House. Makundano enhabvu eCasolaga Premier Soccer League emwaka uno ari kutanga musi wa1 kurume. Vanofarira nhabvu vachikurudzira kuti mari inobviswa kuti munhu apinde munhandare idzikiswe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Muno kwanisa woku nzwa na uzedupa www.voashona.com. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndini mu Washington DC.